Vamachinda kuti vasungwa nhasi mangwanani pavane zvipira kumapurisa epaHarare Central Police Station, Law and Order, mushure mekutaurwa kwakaitwa mudare redzimhosva nemupurisa ari kuferefeta zvakaitika kubudirira musi wemugovera vaGeorge Garauzire kuti vamachingauta vainge vachitsvagwawo nemapurisa. Gweta ravamachingauta vaDarlington Marange, avo vaperekedzwa vamachingauta kumapurisa, vati vamachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neiri kupomerwa vachibaya nedzimwe nhengo dzeTriple C dzakasungwa nemugovera idzi. Vamarange vati vamachingauta vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Saka pakusvika tichinonzwa nezvinyaya yavo vabanzi mune mhosva yakafanana neyakaparwa nevachibaya nevamwewo vakasungwa, avo pavakaita meeting kubudiriro nwaizvematongerwo enyika. Vamachingauta vasipomerwa mhosva yakafanana neyekunzi vakanoparticipata paungano jekerere nechinangwa chekuda kukonzeresa mhirizhonga, asi iyo mhosva vari kuiramba. Saka tinotarisira kuti vanoenda kudare redzimhosva mangwana, kuti tinokumbira kukoti kuti vatongo vachibva kunze.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauriro webato reTriple C vaGift Ostalos Ziva vashora kusungwa kwavamachingauta vachiti zvava kuita sekunge bato ravo riri kushanda zvisiri pamutemo.
Ibato rinorwinazwa nemutemo, ibato rinozikanwa, rinofanira kukundisa maelection. Kana kusingafani kuitwa competition, hakufani kushedzerwa maelection. Ndo zvatinotarisira, ndo saka tiri vanhu vamachingauta vasungwa. Organizer vedu, machampions edu ese ari mukati kutarisira vanofanira kupiwa bheu, nekuti vanhu vese vanopinda vari entitled to bheu unless vapruva kuti vane mhosva.
Magweta anyunyuta mudare kuti vasungwa ava vaunzwa kudare vakapfekedzwa hembe dzekujeri ivo vasati vaiswa paremand. Magweta atiwo haasi kufara kuti hembe dzanga dzakapfekedzwa vasungwa dzanga dzakabvaruka bvaruka zvokuti vamwe vavo vanga vachiita sevasina kupfeka. Asi vachuchisi venyaya iyi vati vachaferefeta nhuna idzi mudare vachibaya nevamwe vavo vatadza kuenderera mberi nokusvitsa chikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wokubvisa mari yechibatiso mushure mekunge gweta resangano rinomirira kodzero dzevana reJustice for Children amai Pamela Musimwa vasvitsa chikumbiro kudare chekuti umwe mwana ari pasi pemakore gumi nemasere uyo akasungwa pamwe chete nenhengo dzeTriple C idzi asatongwe pajekerere. Amai Musimwa vati kuita izvi kunotyora kodzero dzemwana uyu.
So taita application yekuti gala rikuruwe yezuro nyaya yakatotongwa munhu wese arimo, but nhasi takasvika tabva tati gala ringarikuruwe. So application iyoyo ndiyo yazopedzisa yaita kuti nyaya ipostpone kuenda mangwana, because vamwe vese 24 vane kodzero yekuti vatonge vanhu vese varimo nekuti vanhu vakuru. But ko vana vadiki zvinovapa troma, zvinovapa kuti even mazita avo asvibiswe kana vakatongwa makazara vanhu, nekuti hatizivi vari kutora mapikicha, hatizivi vari kutora umbo.
Mutongi wedare amai Yeokai Judha vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi mangwana. Nhengo dzeTriple C idzi dziri kuramba mhosva yadziri kupomerwa dzichiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act hadzisungirwi kutsvaga mvumo kana dziita musangano usiri weveruzhinji sezvadzinoti dzaiita panguva yadzakasungwa dziri pamba pavamachingauta. Zvichakadaro, magweta eSADC Lawyers Association ashora zvikuru mapurisa eZRP nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita rimwe gweta renhengo dzeTriple C idzi vakudzai kadzere. Magweta aya akurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemagweta, uye vakati kushungurudzwa kwevanhu pamberi pesarudzo zvinhu zvinoda kutarisiswa uye zvinoodza mwoyo. Sangano iri rakurudzira veSADC neAfrican Union kuti vapindire vaone kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzakachena mushure mekunge vakadzere vaenda kunomhanara kuHarare Central nezvekurohwa kwavo kubudiriro. Vakabva vasungwa vachipomerwa mhosva yekutiza muusungwa nekuita musarinya zvinova zvavari kuramba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazendeka zembe sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.